inyaya yakanaka chaizvo yekuti hurumende yeKenya yakapa mukana kune zvizvarwa zvayo zviri mhiri kwemakungwa kuti zvivhote, nekuti tinoona kuti vakaremekedza kodzero dzinopiwa zvizvarwa izvi nebumbiro remutemo renyika yemuKenya. Zvekare vakaremekedza bumbiro reHuman and People's Rights reAfrican Union, zvekare neHuman Rights Charter United Nations inokurudzira kuti zvizvarwa zvepasi rose zviwanikwe zvichisarudza vatungamiriri vazvinoda munyika madzinogara, kana kuti kungave kunyika kwavari kupotera kana kuti kwavari kushanda vari mhiri kwemakungwa.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zvekenya zvinosvika kana kudarika mamiriyoni maviri zviri kunze kwenyika iyi, asi vanhu vanokwana kuita zviuru gumi nemazana mana nemakumi mana nevana ndo vanonzi vakakwanisa kunyoreswa kunge vachivhota. Zvii zvamungataura tichitarisa musiyano iwoyo wekuti vanhu mamiriyoni mairi vari kunze kwenyika asi konyoresa kuvhota vanhu vanongodarika zviuru 10,000 chete?
Ndinoona kuti inhau inoenderana nenyaya yekuti registration yekuti vanhu vanokwanise kuvhota kana kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzemuKenya ndo inofanirwa kusimbiswa kuti vose vari mhiri kwemakungwa vawanikwe vachikwanisa kuvhota.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe Electoral Commission paurongwa ihwohwu hwekunyoreswa kuvhota nekuti vari kunze kwenyika vanga vachikwanisa kuvhota hwakaitwa nebhodhi inomirira sarudzo mukenya?
Tichitarisa sarudzo idzi dzemuKenya tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kudzidza zvekare kuti iwanikwe ichiita registration yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuwana mukana wekuti zvisarudza vatungamiri vazvinoda musarudzo dzemuZimbabwe dzinouya, zvingave gore rinouya kana kuti pamberi apo nekurarama kwatinoita munyika yedu yeZimbabwe. Handione kuti zvizvarwa zvemuKenya zviri kunzi zvakanikwa zvichivhota zviri 10,000 asi vose vari mhiri kwemakungwa vachisvika 2 million zvinowanikwa zvichikanganisa hurumende dzemuAfrica kuti dzipe kodzero yekuti vana vemunyika dzavo vari mhiri kwemakungwa vanhu vachivhota. Nekuti tikatarisa nyika yakaita seRwanda inowanikwa ichibvumidza kuti zvizvarwa zvayo zviwanikwa zvichivhota, iri kutoti iyo mudhorobha rega rega riri mhiri kwemakungwa rine zvizvarwa 40 kuchange kuchiitwa polling station kuti vawanikwa vachikwanisa kuvhota.
Bato renyu rinozivikanwa nekuve pamberi kurwira kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachiwaniswa mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Masvika papi nehondo iyo yekurwira kodzero idzodzo?
Petition yedu yasvika padanho rekuti Justice Legal and Parliamentary Affairs Committee inotungamirirwa navamataranyika Honorable Mataranyika veZANU PF yakasangana musi waJune 30 gore rino, vakawirirana iwo kuti isusu sePatriotic Zimbabweans Party tinofanirwa kuendesa model process nemutemo ungashandiswe kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zviwanikwe zvichisarudza vatungamiri vazvinoda muZimbabwe. Saka isusu sePatriotic Zimbabweans Party tiri kushanda izvezvi kuti tiwanikwe zvichipedzesa kunyora gwaro rinotaura kuti vana veZimbabwe vangasarudze sei vatungamiri vavanoda vari kwavari mhiri kwemakungwa. Rinova gwaro ratichaendesa muparamende yedu paichavhura mazuva mashoma anotevera. Ndinotendera kuti ichavhura zvekare musi wa16 August. Saka gwaro iroro ticharendesa kucommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs kuti izeye zvekare kuti mutemo ingashandiswe uye zvenzira dzingashandiswe kuti vana veZimbabwe vavhote inzira dzipi.